ndeuta nyambura kwa pevana ndoda kuzivisa vatevereri vezvinyorwa zvecovid-19 ivari kudzimakesi muzvikoro zvinosenyika yose kubva munguva zvakubva musi wa30 August 2021 kubvira musi wa23 September 2021 kwawanwa kuine 1181 vana kwozoita 131 maticha avo vakatesa positive kucovid-19 nyika yose asizve uwandu hwezvirwere izvi zviri kuripotwa zvichibva atingati maboarding secondary schools nyika yose zvichipfurikidza nesurveillance iri pamaundeti neministry vachibatana pamwe chete nebasa reprimary nesecondary education ivo vari kushandisa atingati joint operational plan for the coordinated prevention and management covid-19 pandemic kuzvikoro zvose nyika ino.
Saka iwo macases kana kuti urwere huri kuwanikwa muzvikoro hwakasimba zvakadini vamujiri?
Zvinyorwa zvese zvemacases esewayaya macase asingati ari mild, asingadi kuti vana vaende kuzvipatara. Hapana kana mwana vatakarasikirwa naye pane zvose zvakaripotwa izvi. Naizvozvo ministry inangoshuvire kuti izivise vatevereri nevabereki kuti hurumende iri kushingaira kuti inge dzainokwanisa kuti zvirwere izvi zvange zvisingati tashuki zvikoro nenharaunda dzakateverera.
Saka matanho acho ari kutorwa nebazi renyu kudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro imomo nemunharaunda dzakapoteredza?
Hurumende yakaingiriza yakati increase COVID-19 for all the suspected cases on site. Hozeta the isolation management of all cases that is affected in school. Hakwanandaina all the learners that have been exposed in their school. Hozeta yakati restriction of movement kupenda nekukunda kweatingati affected learning district kana zvikoro kusvika pasisina makesi dzivai zvichitaizvo kuti ivene vabereki havasi kugumiswa vashandire vana and the vaccination of eligible population within the school zvinozaradikonei zvipenderera mberi nekudzidzisa nharaunda nezvikoro nenyaya yecovid-19 asi bazi reutano rekungokurudzira kuti muzvikoro imomo zvakarova zvavanhu vazviita macases nemacommunities kuti varambe vachiita izvo zvinosungirwa nechabhinecho kuti vaite.